editorial reflecting American ideals and institutions.
Mangwana na kana kwa tereri, chulunga kana shukari mangwana na nasi, uru musuwe China, urume 4, 2021. Magate hirira ku Studio 7, nepenyire inya zirikitika mZimbabwe, zamuno kuyo na Studio 7, irimu Washington DC. Chinotenda kutumakwansa kwa nesu, mchirongwa chetu cha nasi. Ini ndini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zvino muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19, vamwe makumi matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Indiwe mimwe emisoro inaozedu za nasi ichimba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa muZimbabwe. Kunyanga hawa wa Biden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi. Gore rapera America yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani zana nemakumi mana nemumwe kana kuti 141 kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika waFrederick Shava kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa ava vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu panguva yataenda pamhepo. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Asi sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vhusango vanoti danho ratorwa navaBiden iri harina kuvashamisa sezvo vachidziva nechakare kuti America ine mutemo wayo wekudyidzana nedzimwe nyika wainoteera zvisinei nekuti ari kutonga ndiani.
Chitiko ichi isu hatina surprise kasi hatinge hapana chikatamadzo chatinacho nokuti tozaisi kuti takagara tazvitaura vaBiden pavaikambeina tikati no America ine foreign policy yayo. Saka foreign policy yeAmerica ichi chino kuti wapinda ndiBiden kana ndi Trump wadzoka. Vacharamba vachingotisa pamasanction because takatorera vapambe pfumi nyika yedu yavakauya vakatipamba. Saka pane izvozvo vacharamba vachititemera kuti makatorerei nyika yemukabvisirei varungu muZimbabwe. Asi sinoti vhuta akatotora kana vachida zvokutigwisa nenyaya yemasanctions. Aiwa, iro department ratosiyana nekuti nekutora kwatakaita ivhu. Ivhu takatora hatichazozere kwano.
Asika vacharumbira vakatemerwa zvirango ava vari kunzi vawedzerwa zvirango nenyaya yekuti vari kuramba vachityora kodzero dzevanhu havasi kugadzirisa shanduko inotarisirwa kuti munyika munge muchiitika.
Mubvunzo wamabvunzo wakanaka zvikuru. Chandoda tionesane neAmerica ndechekuti vakapesura rini kuwa kunzi mitemo yavanhu iri kumbunyikidzwa muZimbabwe kana kuti vari kungoshandisa maold tricks avo avagara vanongoziva kuti kana vakamashandisa Zimbabwe yagara inobva yangodzoka pamasanction. Vagara vakazviplana paforeign policy yavo kuti pane nyika dzacharamba takangoisa pamasanctions. Saka vaona kuti kwatiri hapana kana tinotikashamana tinozacheremwe administration ichauya vacharamba vakangoisa pamasanctions. Saka isu senyika tafunga kuti tigadzise nyika yedu toga without or with masanctions kuAmerica.
Asi chiyo chiri kutadza kuti hurumende yenyu yeZanu PF igadziridze nyaya dziri kunzi dziri kutyorwa kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro, chii chiri kunetsa ipapo?
Hapana chiri kunetsa nokuti kana muchitarisa iko zvino mwana zvichiitika zviki yapera iyi nemasika aperai. Ivo vakuru vekuru vanga vari kuMDC vana tonoona Senator Tivius nevamwe vakutouya kuimba huru kuZambia kureva kuti kana Zambia yanga ichinzi iyo inovhura mutemo kose vakuru veMDC vakuuya vachinoka pamadhoyi zanopiwa vachitivhurireo tipinde tahwa kutonogwa kunzeo. Handiri kuona here kuti America ichazopedzisira yashaya zvokuita nokuti vanhu vese vari kuMDC especially kuopposition yeMDC vachapedzisira vazhinji vacho vavuya kuZanu PF. Zvozvozvo zvoita kuti America ichishaya kuti yoita assumption. Zviri kuitika nezvekuti vanhu vemuZimbabwe MDC ZANUPF maZimbabwe maCitizens vari kuona kuti masanctions aya haasi targeted, but masanctions aya ari targeted kunyika yose kwete kumaofficial, maelected officials. Saka izvozvo ndozviri kutiita kuti vamwe vedu vari kubato remeopposition vabve vavuya kuzojoina ZANUPF. Vanogojoinirei iko kukupa masanctions kana ivo vachiva kuopposition kuiko kunenge kuri nani?
Vanga vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegista rombira vhusango vari parunare kuedmonton kucanada nestudio 7. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadziva mavhinga avanoti havana kushamiswa nedanho ravabiden iri nekuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weamerica vabiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro-mviro dzacho nenyaya yekuti hurumende yezimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti america yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari honzeri dzemhirizhonga nekusvokodzerwa mukati menyika yezimbabwe kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muzimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuvanhu zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizvoona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe, asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yezimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona uye vanoonawo america sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munotii nemaonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yezimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semuenzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navamushandi rakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe vamiswe pamberi pematare edzimhosva, uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nezvimwe zvikwanisiro. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa, uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vamwe vachipambwa, vamwe vachirohwa vachitogakira mberi, vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muzimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yezimbabwe haisi taura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati mezimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yezimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango? Tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neeuropean union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwisi. Zvoreva zvekuti hurumende yezimbabwe ngairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika. Saka chinongodiwa chete kugadzirisa nekuzadzisa kuchengetedzwa kwekodzero muzimbabwe, kuvandudza mitemo, kugadzirira sarudzo dzakanaka dzichauya muna 2023 dzisina kubirira. Zvese izvi zvikaitwa, unoona zvinhu zvichisanduka, uyezve ukama hwezimbabwe nedzimwe nyika dzinenge vana america, britain neeuropean union munoona ukama hwasvira huchanga kunyevenuka.
Vanga vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadziva mavhinga vari parunhare kubritain nestudio 7. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakafa nechirwere checovid-19, vamwe makumi matatu nemumwe kana kuti 31 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva patanga chirwere ichi wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36,179. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru nemazana mana ane makumi manomwe nevasere kana kuti 1478 vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 2893 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Zvichakadaro, mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vari kukurudzira hurumende kuti isimbaradze mabasa ekudzidzisa vanhu nezvenhomba yeCOVID-19 yeSinopharm yakabva kuChina, vachiti pachine kuzengurira kuibayiwa kune vamwe vashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti navana chiremba. Asi mukuru anoona nezvekurwisa denda iri munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza bepanhau reHerald kuti vakawanda vave kuda kubayiwa nhomba iyi. Kusvika pari zvino mubazi rezveutano makafa vashandi gumi nevasere uye vamwe vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata varusike.
Hatida dzidziso yakakwana uye yechokwadi maringe nekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Saizvozvo tiri kuona veruzhinji havasi kunyatsogamuchira urongwa huripo hwekuti vanhu vabayiwe dhomba yeCOVID-19 nekuda kwekuti havasi kunyatsopihwa mashoko uye dzidziso yakakwana. Hurumende inofanirwa kuona kuti vanhu vapihwa dzidziso yakakwana kana chirongwa ichi chekubayiwa kwedhomba yeCOVID-19 kuti chinge chichibudirira. Tiri kuona kubva zvatanga kubayiwa ava vatinoti mafrontline health workers, pane dambudziko rekuti uwandu hwavo hausi kunyatsofadza nekuda kwekuti ivo pachezvavo vashandi vezveutano havasi kugutsikana nemashoko aripo maringe kunyanyanyanya nevhaksini yeSinopharm iyo inobva kuChina.
Zimbabwe iri kutarisirawo dzimwe nhomba kubva kunyika dzekumawirira uyo kuRussia. Izvi zvingabatsirawo here?
Kuuya kwedzimwe nhomba kunogona kubatsira kuoda veruzhinji vachigamuchira kana kutambira nhau yekubayiwa nhomba iyi, nekuda kwekuti budo munyika tagara tine dambudziko rekuti vanhu vazhinji havanyatsotrusta kana kuva nekuvimbika nezvinhu zvinobva kuChina.
Asi dambudziko rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa vachiti inhomba yekuChina hakusi kwakungotsvagawo here utane mugati?
Dambudziko harisi rekuti vanhu havasi kuda kubayiwa, kwete, nekuda kwekuti vana veZimbabwe vagara vachibayiwa nhomba, vana vacheche vane makore ari pasi pemashanu vagara vanobayiwa nhomba yekudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana. Saka hazvisi zvitsva zvekubayiwa nhomba, asi dambudziko guru riri panhau yeSinopharm vaccine, kuti sei hurumende yakasarudza mhando iyoyo yevhaccine ipo paine mhando dzakasiyana-siyana, dzimwe dzacho dzichitori neyavanoti efficacy inotori pamusoro kudarika yeSinopharm vaccine iroro rokubva kuChina.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Setting Committee yebato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance yakasangana nezuro muHarare yakashoropodza zvikuru urongwa hwehurumende hwekuda kubvisa mhuri dzinodarika chiuru dziri kuchilonga mudunhu reChiredzi kuti nzvimbo iyi idyarwe uswa hwechikafu chemombe hwekambani yemukaka yeDen Dairy. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakazivisa nezvedanho iri kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 50 of 2021 uyo wakaburiswa musi wa26 kukadzi gore rino. Studio 7 yakafonera vaMoyo neZuro Manheru kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vakati vakanga vasiri kunyatsonzwa mibvunzo yataivabvunza. Havana kuzodavira zvakare nharembozha yavo. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti bato ravo richatora matanho ekuona kuti mhuri idzi dzaramba dziri mumisha yadzo.
Standing committee yebato yakasangana nezuro ichikurukura zvinhu zvakati wandei nechidimbo zvinosanganisira nyaya yanetsa yekutorerwa minda nekutorerwa kugara kwevanhu vekuchilonga kuChiredzi Masvingo Province. Zvinosuwisa kuti tive tine nyika ine maitiro akadaro. taona kuti maitiro aya ZANU-PF yagara ichitoramba ichizviita yakazviita kuchisumanje ichitorera vanhu minda ichipa Glenn Rodenburg kuti arime nzinde dzake dzekuita ethanol. Tinozviziva kuchingwizi vanhu vakabviswa kwachiatwa, vanhu vakabviswa panzvimbo dzavo, asi chavakawana hapana, hapana kana benefit inouya kwavari. Kutarisa zvikukuruda kubviswa vanhu, vanhu vakawandisa, totaura nenyaya yevanhu vanopfuura 12,000 zvichireva kuti mafamilies akati wandei. Zvinorwadza kuti vanhu vabve pazvimbo pavo vachibviswa nevanhu vanoda kurima sora. Zvichireva kuti vane masimba ehurumende vari kumashandisa zvisizvo.
Saka zvii zvamakasunga zvikuru takatarisa nyaya yekucheredzi yamakachema nayo zvakanyanya?
Kuchilonga uku nyaya yekutorera vanhu minda inofanira kumira. Ndochekutanga kutorera vanhu pekugara inofanira kumira nekuchimbi chimbi. Chirongwa ichocho hachifaniri kuendera mberi. Isu semusangano chatungamirira vanhu, munozviziva isu togara tiri vanhu, chatungamirira vanhu mune nzira dzakawanda maconstitutional ways ekudyira nenyaya iyoyo. Saka tichaita zvakawanda, zvimwe zvacho zvasekwanisa kutaura pano pari zvino, asi vanhu vachaona zvinhu zvaakuitika kuti nyaya iyi ikwanise kumiswa, vanhu vagare mudzimba dzavo. Isusu tiri pano runoremekedza kodzero dzevanhu, runoremekedza toti macultural beliefs.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Samsuri na wii emangwa masangano. Bana ore herao dzine musoro wenhau unoti muzinda weZimbabwe uri South Africa wakatanga zvakare kuita mabasa vakanga vambosendeka parutivi nekuda kwemutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown. Bana ore Daily News rine musoro wenhau unoti matare edzimhosva nyika yose akatanga kushanda semazuva ose zvichitevera mwedzi yakawanda achishanda zviri pasi pezvinotarisirwa nekuda kwedenda recovid-19. Mutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhengo dzeparamende dzemuAmerica pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vakatambira nemufaro kusunungurwa kwevatori venhau vana nevashandi vezvenhau mudunhu reEthiopia reTigray. Vakakurudzira kukosha kwemapoka enhau mukuburitsa nyaya dzekusagadzikana. Papera mwedzi yakati kuti mushure memusarudzo dzakaitwa muna 2020 muAmerica, idzo dzakaona vanhu vakawandisa vachivhota muAmerica zvokupinza bato reDemocratic Party mumusinda weWhite House pamwe nemasimba matare ose eparamende, asi vebato rinopikisa reRepublican Party vave kuedza kuwandudza mitemo inobata sarudzo matunhu ose ari munyika. Wenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nekutungamidzai vateereri nevashamarari, ndaida kutaura kuita kwava munangabva. Vari kutungamirira nyika yeZimbabwe vane kutyira kukuru, izvo zvinosiya vana veZimbabwe vajungwa-jungwa mwoyo yavo kubudikidza ndivo vari kushaisha kufambisa zvinhu munyika kuti zvienderere mberi. Zvakaita sehupfumi, mabasa nerunyararo munyika. Zvinhu izvi ndo zvinokonzeresa kuti vamunangagwa pa2023 yatakatarisa apo vachashayiwa kana vhoti kana imwe zvayo. Saka mukaona vamwe vedu vari kutengwa nemari vachienda kuZANU-PF, vanhu vari kuona mimwe mikono iri kudonha kuZANU-PF uko vachifungidzira kuti pamwe vangapiwa zvigaro zvouminista. Kanganwai.
Alo, 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 pa Studio 7. Munotamba here mweshe? Ndiya Obvious Makuru pa South Africa. Kwakadini hako ku Eastern Cape ndokwatiri kunoko. Taikumbirawo mukoma Wande namukoma Mjonga akandewele muvhuro odhi yangu izike wokudhande rikodha. Apo handiri kurikodha hazvishandi. Tinokumbirawo rubatsiro, maonero angu, tinokumbirawo rubatsiro sevana veZimbabwe vamukati menyika yeSouth Africa. Taperwa nechikafu chekudya mukati meZimba, hatinazve pekuenda. Hurumende yekuno haitipi chikafu, hatinazve zvakaperera. Taikumbirawo kuti hurumende tibatsirewo tisasvika pakuesekerwa ngecoronavhairasi. takumbira kuti basiro kuti vhuro maboda tiende kanyu kuZimbabwe totamudzika kuna vana vedu tototenda hurumende yava munangagwa zvairi kuita izvozvo zvinozvitenda ngavaangire kusunga malockdown nekuda kwekuti chirwere checoronavhairasi chakawandisa saka malockdown ngavasunge isi taingokumbira kuti vati vhuro maboda tiende kumba kwedu kuno vana vedu mazvoita henyu
Haru pastudio zvese kana kumagadiko ndinoti muchangu zvakataurwa naye kumira mukudzoro watakaudzira zvovo vasati mufundiro wematicha yedu kuti zvakarobika fizi dzirwara kuti zvikoro yevatanga kunisonza maticha vaiti vasanda kuzvikoro kuzvikoro hakuna masanitaiza kuzvikoro masanitaiza panorubhadhira fizi dzakatotenga zvazoitai vakaifunza maticha echipei shoma nevana vana kudzidzisa vanonga zviva kunyora nzvimbo kumatesti vakafoira saka taikumbira kuti ndevapurinyarava vambosiya maticha enda kuzvikoro ati basa ravo vambomira kuda zvepolitics because vanhu vekuti vanenge vachitovaikwa zvinochena vatakavaka zvo vambodziregerawo please ndatenga
imi vana mukoma dzonga imi vana mukoma dzonga pandimire munodziva kuti munopa chirongwa chenyu kuti tinokumbira muise mahodhi yenyu asi mahodhi iyo tinoisa muzoridzi kunyange zvenyu mukakona kuridza hodhi yangu iyi asi ndatotaura ndoda kutaura pachigaro chavamuhadhi ini chigaro icho ndakachitarira handioni zvachaishanda kubva sure kwose chainguva chekungopedza mari dzenyika chete ndosaka nhasi chahobuda pachena neuori hwakadai kubata vakadzi vevanhu nezvimwe zvose zvinotevera nekuti kubva sure kwose chigaro ichi handioni zvachaishanda mukatobvunza vamwe vana vanokura makore ano munhu iyoyo unoyu muhadhi havatomuzivi asi iye ari mutevedzero mukuru wenyika waingova munhu akangonyarara akangogara akangotidziya akangogadzikwa pachituro haana kana nemazano aibetsera kana kubetserawo kutsivura kana purezidendi kana kudii kana kutaurawo zvinotaurwa waingova munhu akangogara achimora hake mari yenyika saka handioni zvachinoshanda zvigaro ichochi nyange munhu akarega kuisiwa achatevera iyeye anoda kuisiwa anoda kudomwa ndiona zvakangofanana nekuti pagare pasina munhu nekuti hapana zvavanobetsera ndatenda chero mukaregainyi kuvhura odhiyo yangu asi ndo mashoko angu iwawo
makadiko pastudio 7 nengi ivanzi ndekutaura ndiri pasouth africa ndoda kutaurawo pamusoro penhomba iyo yadai kuda kubayiwa muzimbabwe kubva kuchina kuzveshuwa nhomba iyo inoda kuongorogwa itoongorogwa chaiko chaiko because vana china dziya dzisinyika dziri strait dziya dzinogona kupa vanhu zvinhu zvati dzida kuona kuti zvinoshanda sei vanhu vakapera kufa nokuda kwezano inongopiwa zvinhu zvemahara nana china ichikona kugadzirisa nyika kuti iwane mishonga nokutesta mishonga zvakanaka kungoda kungogarira kungopiwa zvinhu kunoda kudoti idotevererwa nyaya yekutestiwa kwemishonga iyoyo
ndiyako muri sei vana mukoma jonga haataurire mwonzoro zvavari kuita izvovo achazviona kumaelection kuti hakuna kwezvinosvika isusu tinaabachamita mdc alliance ndoyetiinavo endi ndo vetichavhotera kubachamisa noti zvake zvekuda kuzame kuda kuuraya pati yabachamisa mdc alliance pati yevanhu
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika ari kukurudzira kuti basa rakasiyiwa navakembo muhadhi mushure mekupomerwa mhosva yeupombwe ritiwe kumunhukadzi mutungamiri wesangano reidentities media muzvare nyari mashaya mombe vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanirwa kudoma mudzimai semumwe wevatevedzeri wavo sezvo bumbiro remutemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi ngatinzwei hurukuru yaitwa namatlas musanganya wewestudio 7 namuzvare mashaya mombe
zvinhu zvatinogamuchira tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaiitikira futi mumaofisi ehurumende kuza kunova kuri kubasa vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzviita hatikuda zimbabwe ngaichininiwe zimbabwe ngaichene asi tichidzoka panyaya yavamuhadhi tiri kuti susu tikatara muzimbabwe mune president murume first vice president murume
Tunaona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiwa navamwe hadi. Sei muri kudaro?
Madzimai emuZimbabwe munomu. Tichitakara chikonzero chadonedza vamwe hadi. Inyati kuabvisa madzimai. Chinozikama pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo. Kuti mukadzi arande kudanana nabhosi zvinenguva dzinoneka. Chimadzina iwewe. Vice President watakuti ndo kuda unoramba wakadzi zvinhu zvakaonekesa izvozvo asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo mupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service saka isu kungoti ndakuve neequality chinzvimbo chedu chatobviswa ichi takabvisa vachitabvisa ngavachitiisa ichi kumai chitongewo.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vamunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
Vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution. Tiri kutaurai kuti ngapave nekumirirana kwakakwana kwakaenzana nekana ipiwa yakaenzana. Saka tatichitarisa zvedu chingoona vamunangagwa nhasi vatora ma maminista vaisa pa minister of foreign affairs agerewa murume tikatata maminista ari muZimbabwe muno vakadzi vashomana vari kungoramba vachityora mutemo satinoti vamunangagwa kana tichiti Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzoko vachiti ngamatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga neequality izvozvi zvichiri mumonthi yeinternational women month pa 8 techikommemorata international women's day Zimbabwe ngaitungamirewo vamunangagwa vamunhu vatori noya kuita zvinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavatye mutemo ndozvatinoda kuona izvozvo.
Vanga vari muzvare nyari Mashaya Mombe vesangano reIdentities Media vachitaura naMavelas Mushanganya weStudio 7 vari parunhare muHarare. Zvino tokupai kambo magogo kubva kuna Simon Chimbetu.
Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisatiramuka munhu wechirungu. Chikoro ndakapedza basa ndakadzidza asi harisatiramuka munhu wechirungu. Kunyange zvisingashandi angurazi nyaya yerudo ichandisisa kure kure. Kunyange
pera zvokutarisa zvakazviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanowedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19, vamwe makumi matatu nemumwe vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Dzabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbocha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. munokwanisa kunzwa nawo dzedu pa www.voashona.com. Ndiri muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri, ndichitimusvira zvakanaka vateereri.